Ini ndini Marvelous Mhlanganya huyo ndisithi hey no misoro yena uzeludza nasi muvuro gunyana 17/2018. Dare remakurukota richangobva mukusarudzwa rogara ake kutanga muHarare nasi ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitarisirwa mangwana kuvhura dare reparamende zviri pamutemo nekusuma vanhu urongwa hwavo hwekufambisa nyika mberi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti dare reparamende rinofanira kuvandudza mitemo yesarudzo kuti munyika musarambe muine mutauro. Dare rezvesarudzo kana kuti Electoral Court rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yekuti ndiani akakunda kuChegutu West pakati pavaGift Konjana veMDC Alliance navaDexter Nduna veZANU PF. Kolera yoramba ichipararira muZimbabwe uko Botswana neSouth Africa dzotora matano kuti isapararire munyika idzi. Guta remutare rozeya nyaya yebhajeti asi mari zhinji ichiramba ichienda kumari yekutambirisa vashandi kwete kusimudzira magariro evanhu. Chikwata cheZimbabwe Netball cheMajems choiswa mugungano rakaoma kumakundano e2019 Netball World Cup muchirongwa cheLivestock. Tiri kutarisa nyaya yekugara kwedare reparamende uye kuvhurwa kwedare reparamende mangwana mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiparura urongwa hwavo hwekugadzirisa zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi, utano nezvimwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.